manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 26 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanopinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kuChina. VeZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoudza dare reparamende kuti kushaya mari kwaive kuvhiringidza mabasa avo. Bazi rezvemamiriro ekunze remet department rinoyambira nezvemhepo yakasimba mumazuva anotevera apo vanhu vakawanda vaveredzwa nemvura pamwe nekurohwa nemheni. Vanhu vechema-chema nekukwira kwemutengo yezvinhu zvichitevera kubviswa kwemari dzekubatsira kuti zvinhu zvisadhura nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vachiita mabasa echimbi chimbi vakanda mapadza pasi zvavekureva kuti zvinhu zvotonyanya kuita manyama amire nerongo muzvipatara zvehurumende. Vamwe vana chiremba vadiki vakatanga kurangwa mabasa muna Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo. Vana chiremba vakuru ava vanoti havasi kufara nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vanodarika mazana mana nemakumi matatu pasina anovatsiwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vapinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kubva kuChina. Vachitaura nevatori venhau papera musangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati makurukota anga achipira kudare zvakavimbiswa zvavakavimbisa kuti vange vachiita kumapazi avo kusanganisira nyaya dzehutano, zvivakwa, kuwaniswa kwevanhu mvura yakachena nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima akatanga nekuvabvunza nezvekupinda mudare kwavachivenga uye zvavapirawo kudare.
Zvinofadza zvikuru, Vice President vedu vanga vasipo for almost 5 months. Vakamborapwa kuSouth Africa vachizorapwa zvakare kuChina. Vadzoka nhasi vauya vakapinda mucabinet very strong, very active, providing leadership kucabinet in a way that shows kuti he has fully recovered. Saka tiri kufara zvikuru, tafara zvikuru nekudzoka kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Uye tafara kuona kuti vadzoka vaine utano vakasimba vaita basa ravo nemazvo rekubatsirana nemukuru wenyika kutungamirira musangano wecabinet nayo. Saka zvakanyanyisa vatambirwa nemufaro nemakurukota ese uye tafara kuti pane vabva vataridza maleadership qualities avainawo nekuve fully participative necabinet and vanga vachiziva zvunhu kuita sekuti havana kumbenge vanga vari sipo, zvichireva kuti nyange kwavanga vari ikoko vanga vachitevera kuona kuti zviri kuitika muhurumende nezviri kuitika munyika zvakamira sei.
Saka vaiva ngo achiita makunge kunge kuti zvinhu zvaita manyama mire nerongo mubato ndezvemugodzi matsuro.
Iyo yekubato handisini ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Ini ndinotaura zvandaona zvemukuru wadzoka aine utano wakanaka uye aine presence of mind pa business le cabinet. Zvaratidza a fundamental state of leadership on his part.
Tanzwawo kuti imi segurukota mataurawo dzimwe nyaya dzakaita sedze BIM. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei pachirongwa icho chichi?
Kubva kuministry ye public service, labor and social welfare, inyaya yokuti takagadzirisa nyaya ye BIM. Tanga tine target yekuti ngatibhadharei mari dzese dzeBIM dzadziri outstanding kusvika temu rino iri. Saka already takatobhadhara vana vanosvika 385,000. Kwangosara vana vashomanene vanoita 115,000 ndovasara kuti vabhadharirwe. Asi mari yacho inotovepo.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumajeri kune dzimwe nyika zviri kutadza kuenda kumusha kuzopedzisa mutongo yazvo mumajeri emunyika nekuda kwekuti hazvina magwaro ekuzvarwa kana ekufambisa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemwe mukuru muZimbabwe Prisons and Correctional Services, Senior Assistant Commissioner Spetosomusa Chinobam, vachipa humbo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamusoro pekuti kusavepo kwemagwaro aya kunokanganisa basa ravo sei. Vati Zimbabwe ine chibvumirano nenyika dzakaita seZambia chekuti zvizvarwa zvemuno zviri mumajeri kuZambia zviuye kuzopedzisa mitongo yazvo muno, ukuwo zvizvarwa zve Zambia zviri mumajeri emuno zvinopedzisira mitongo yavo kuZambia. Amai Chinobva vati vari kutadza kuunza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muZambia nekuda kwekuti hapana humbo kana magwaro anoratidza kuti vasungwa ava zvizvarwa zvemuno.
We arrange that those Zimbabweans in Zambia can come and finish serving their sentence here in Zimbabwe, and the Zambians that are here can equally go back to Zambia and serve their sentences and finish off their sentences in Zambia. The agreement is in place, the guidelines are in place. What stalled the actual exchange now was the issue of identification and the issue of citizenship.
Vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvakakosha kuti vasungwa vapike mitongo yavo vari munyika dzavo umo vanokwanisa kushanyirwa nehama dzavo. Vatiwo pane vanhu vakawanda vanopinda mumajeri vasina magwaro ekuzvarwa kana zvitupa, uye izvi zvinotadzisa vasungwa ava kunyora bvunzo vari mumajeri sezvo magwaro aya achidiwa. Amai Chinobva vatiwo rimwe dambudziko ririko nderekuti vasungwa vanofira mumajeri vasina magwaro vanovigwa sembwa sezvo madzavo zvisingazivikanwe.
And at the end of the day, fingers have been pointed to say sometimes we end up giving them pauper's burial when they are not supposed to get pauper's burial. They are supposed to be decently interred just like any other individual. But because we cannot trace where they are from, who they are exactly, because the challenge with inmates is they can use pseudonyms.
Zvichakadai, amai Chinobva vati vasungwa vari mumajeri vanobvumidzwa pamutemo kupiwa mukana wekuti vanoteresa vana vavo magwaro ekuzvarwa kana kufambisa. Zvichakadai, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yaudzawo komisheni kuti yakaita ongororo yayo kudunhu reMatabeleland South, uko zvakabuda pachena kuti vanhu vari kunetseka kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekufambisa. Sachigaro vekomiti iyi vaLevi Mahome vatisi maonero avo vanhu vese vasina magwaro aya zvikuru sei vakabatwa negukura hundi vanofanira kupiwa magwaro aya pasina mubvunzo kuti vakwanise kurarama sevamwewo vanhu.
The recommendation on those affected by gukura hundi.
Gukura hundi nevanhu vese zvavo komiti yakaita chisungo chekuti munhu wese asina magwaro ekuzvarwa nezvitupa vapiwe magwaro aya pachena kwemakore maviri, uye kubvira ipapo vanenge vasina vozotanga kubhadhara.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi vati zvataurwa nekomiti yeparamende izvi zvinoenderana nezvakabuda muongoro yavo uye vanoda kuti matambudziko aya agadziriswe pamwe nekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvino zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya pamwe nemafuta edzimotokari, asi mihoro yevashandi vazhinji isina kwairi kuenda. Izvi zvinotevera kukwira kutanga svondo rino kweupfu zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nehurumende rokubvisa rutsigiro rwemari mukutengwa kwechibage negorosi nevanogaya upfu. Vachitura urongwa hwemashandisirwo emari nehurumende mugore rinouya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakazivisa kuti hurumende yaizotora danho iri senzira yekuderedza nayo mari yainoshandisa. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti danho rehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari iri kana kuti subsidies rakatoita kuti zvinhu zvinyanye kuomera veruzhinji.
Mamarket adjustment anenge achiitika aya masubsidi abviswa aita kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira. Infact vapota rezvemari vakatotaura kuti wachabvisa masubsidi ehupfu negorosi. Zvaizvo zvichaita kuti mitengo yehupfu nemitengo yechingwa unge uchikwira nekuti unenge wa largely market determined. But of course hurumende yanga ichimbotraya kuregulata mitengo wechingwa, but ultimately panotozongoitika an upward adjustment nekuti pane vanenge vasiri kuwana masubsidi through grain marketing board.
Semuenzaniso, paketi yehupfu werudzi rweroller mill ine huremu hwemakirogiramu 10 inonzi yakakwira mutengo kubva pamadhora 55 kuenda pamadhora 101.56. Ukuwo peturu yakakwirawo mutengo kubva pamadhora 10.94 kuenda pamadhora 10.44 parita. Dhiziri rinonzi rakakwirawo richienda pamadhora 10.95 parita richibva pamadhora 10.94 parita. Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vanoti kukwira kwemutengo uku kuri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kufambirana nekukwira uku. VaMashingwe vanoti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vange vachirarama. Vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuwandudza upfumi kana kuti austerity measures.
Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tiri kutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupfu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda renti, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Program inonzi austerity tiri kuona kuti ndiye kuunza urombo kuvashandi.
Izvi zvinotsinirwawo naDr. Chitambara avanoti mihoro yevashandi yadonha zvakanyanya zvichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica.
Vashandi ndo vanyanya kukanganisa kwanekukwira kwezvinhu nekuti mihoro yavo yabva yareduswa zvakanyanyisisa yawikendwa mareal incomes adonha. Saka makaona an average employee ari kuwana almost like 1000, but 1000 iyo anenge ari mazini dollars wakazo iadjusta kuti wane mareal salaries inenge iri probably less than 50 US. Saka idambudziko especially even vari pamijyandigeri wane mafixed income mapensiona I think ndovari kunyanya kuafektwa.
Asi vaimbo vegurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vaMike Bima vanoti hongu vanhu vangaona sekunge zvinhu zviri kukwira mitengo, asi paive nezvakawanda zvaikanganisa upfumi zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
bongo zvingava zviri kukwira but it depends kuti vanhu vanofanira kunzwisisa kwazviri kubva kwazviri kubva ndekwekuti tatine madistortions muekonomi medu but kuti madistortions iwo agadziriswe panomboita mashocks iwawo but some of us we see that as something that is a passing phase.
Vakuru vanoti chakatanga ndo chakachenjedza izvo zvavekuita kuti vazhinji vatarise mberi vachiyeuka matambudziko avakasangana navo makore a2007 na2008 apo veruzhinji vakanonga svosve nemuromo. Kusvika zvino zvagadzikana mune zveupfumi, vazhinji vacharamba vachitya mimvuri yavo. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF vari kuungana mangwana munhandare yeRimuka kukadoma mudunhu reMashonaland West kumusangano wavo wepagore. Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vari kutarisirwa kuve munyarikane mukuru pamusangano uyu. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki mubato iri vaGodfrey Senengamu vanoti musangano uyu uchapa vechidiki vose vemunyika kwete vebato ravo chete mukana wekuziya matambudziko akatarisana nenyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kuti matambudziko aya angagadziriswa sei. Vechidiki vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vari kutarisirwa kuungana mudhorobha rekadoma. Musangano wevechidiki uyu unouya panguva iyo ZANU PF iri kugadzirira kuita musangano wayo mukuru wepagore kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East kubva musi wa10 kusvika musi wa15 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro pemusangano wavo uyu.
Ichokwadi, tine musangano iwoyo tiri kuitira kuMashonaland West kukadoma kuRimuka Stadium kwatiri kuronga kuti vechidiki vemuZimbabwe vagosangana naPresident pamusangano wedu wataronga wekupera kwegore. Donzvo redu riri kuti vechidiki vakwanise kuwana mukana nemutungamiri wenyika vachisvitsa shuviro dzavo nezvavanotarisira kuti vange vachiitirwa, uye mutungamiri wenyika semutungamiri wehurumende agotsanangurawo kwavari urongwa huriko kuhurumende nemikana iriko yevechidiki kuti vazvisimudzire mumabasa wemaoko nedzimutarisiro dzavo.
Vechidiki vakawanda vari kuchema nenyaya dzemafambiro ari kuita zveupfumi munyika. Zvii zvamungataura zvamunotarisira kutaura pamusoro penyaya iyi kumusangano? Tichiona kuti vazhinji vasingashandi ndo vechidiki.
No, ichokwadi, tinotarisira kuti nyaya iyo yezveupfumi hwenyika ndo imwe yenyaya dzichange dzichituriridza pamusangano uyu kuti vechidiki vataure maonero avo uye nezvavanofunga kuti angangova masolution. Nekuti mafungiro edu ndeekuti hatifanirekete kunguva vanhu vanochema, asi tinofanira kungewo zvakare tapinda mutsoka dzeutungamiriri taakutipawo masolutions ezvinhu zvatinofunga kuti zvinogona kubatsira nyika yedu pamatambudziko atiinawo. Saka vechidiki vose, angave mastudents, maminers kana mafarmers or the general youth, vanenge vakasununguka kutaura maonero avo pane zvematongerwo enyika zvemagariro kana zveupfumi.
Imwe yenyaya inobata vechidiki vatsenenga munyaya dzekupinda mumhirizhonga kungova kunzi vanoshandiswa kuita zvemhirizhonga kana kurohwa iwo kana kuve mavictim. Zvii zvamungataurawo panyaya dzakadaro?
Bato redu rinoda runyararo, uye mutungamiri wenyika ari kubuda pachena kuti Zimbabwe inofanira kugadzikana tive nerunyararo. Saka tinokurudzira chekutanga kuti vechidiki vedu vangave veZANU PF kana vechidiki chero vemuZimbabwe varambe kushandiswa nevatungamiri vezvematongerwo enyika, nekuti dambudziko rinozosara riri kwaari iye ndiye anenge atumwa kuponda munhu. Ngozi haiendi kubato asi inodzoka kwauri kumhuri yako izoshungurudza vana, uye kana ukakuvadzwa hakukuvadzwi bato, kunokuvadzwa iwe. Saka tiri kuti isusu tigare pasi tionesane kuti iwe neni tiri kuwirana pane zvipi uye tiri kupesana pane zvipi, tirege kushandisa mhirizhonga.
Avanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Senengamu vari parunhare kukadoma neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodza zvikuru mamwe mapurisa epaHarare Central Police Station ayo ari kupomerwa mhosva yekurova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart apo vaimirira mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vainge vasungwa nemugovera. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo munadaira nharembozha yavo ati vanga vari vachitaura pane imwe nhare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatonyorwa kubudire vemutemo kuti munhu wese ane kodzero yekutsvaga gweta rake raanoda kuti rimumiririre. Ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake pakuzomurova nepakumukuvadza, zvinhu zvinotaridza zvenzwa kuti nyika yedu yaenda kumawiri. Tatodzodza zvakare kuya kwokudzvanyirirwa kwemhando yepamusorosoro. And isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzeutungamidza mutemo pamberi. Ende zvinototishamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii, izvo vanenge vari kutombofunga here? Ndezvinototinetsa. Saka isusu tikuona kwedu zvinhu zvakashatisisa zvisingafanirwi kubvumidzwa nyika yedu yedera mutemo.
Iyi nyaya yamuri kusimudza here kuda reparamende senhengo dzeMDC?
Haiko zvinhu hasati iri kuchasvika ipapo, patichiri ndepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, chiripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinosaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure. Tikangoti nepari pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachidzigohwesa munoti mavo.
Vanoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumadzanyemba kweAfrica reSADC rasharopodzwa mushure mekutadza kwaro kusangana nesangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rakapeta rwendo rwevhiki rose muBotswana nezuro ranga rakatarisira kusangana nevakuru vakuru veSADC nechinangwa chekuvaudza nhona dzevana veZimbabwe asi zvikaramba. Vachitaura neStudio 7 vanokokera Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kuAfrica vaBlessing Vava vanoti ichokwadi kuti vakatadza kusangana nevakuru vakuru vesangano reSADC muGaborone Botswana asi vacharamba vachigogotsa kuti vagone kusangana.
Noremba kuti matauriro avatiita kuti vanga vakabatikana vanga vasina kwasara nesu. Noremba kuti ndezvechokwadi.
Kunyange hazvo vavava vaine chivimbo chokuti sangano reSADC richavhurira masuo avo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakudzwa matambo vanoti sangano iri ravazuru rakapinda nyoka.
Like as an organization kuti ingamirire zvinhu zviri kuitika muZimbabwe handizvioni zvichiitika.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti sangano reSADC ranga rakafanira kuedza neparinogona kusangana nevamiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition kuitira kuti vaudzwe nhamo dzatarisana nevana veZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Mildred Mujane Mhandu vanoti dai sangano reSADC rapunzwa sezvo ratadza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kudya nhoko dzezvironda.
Hancho SADC mubatanidzwa here wenye ningiri yeSanti? So it is supposed kuti vatibatsirewo sevana veZimbabwe kuti kana vachitiuya ikoko like zvavo zvafanana neSouth Africa vanomboitwa mazinofobia and stuff. But tatamboona zvinhu zvakanyatsodhimbi zvinotorwa maechinzwa yaita sevana.
Amai Irene Tsaka vaudza Studio 7 kuti vana veZimbabwe dzanguva mombe dzemashanga idzo dzisina vafudzi munyika nemudunhu reSADC.
Hazvonetsa izvi chero taura chero dini handifungi kuti pane chinombogadzirisiwa.
Asi Muzvale Cynthia Mutamba Nengo yavarumbidza SADC nekukurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage nzira dzingaita kuti zvirango zveupfumi izvo zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica uye nyika dziri kumavirira zvibviswe.
Akafanirwa kubviswa nekuti tiri kutambudzika, tiri kubuda munyika yedu tichipinda munyika na South Africa. Botswana hakuna kutogara chirohwa tichisungwa. Botswana vanourayiwa inyaya yemasanctions. Saka SADC ikapindira anofanirwa kuti abviswe.
SADC yakasunga chisungo kuTanzania kuti itsigire hurumende yeZimbabwe kuti zvirango zvainoti yakatemerwa zvibviswe uye yakabuda nezuva ra25 kumiguru seiro rekuita urongwa uhu. Zimbabwe inoti zvirango izvi zvauraya nyika. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America nenyika dzemu EU vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika vanotonga nedemo vachitaurwa nezvekuenda kusadik nengwe ZANU-PF vakaidness paradza vanoti vana veZimbabwe vanofanira kutanga vataurirana munyika vasati vaenda kunze.
Chekutanga handiziye kuti vemdc vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2018 navamunangagwa tikavadya. Saka handizive chiri kuvanetsa tikuti vari kupembera vakapembera kuno vakapembera kuno. Zvino nyika dzese pasi rino dzakabvuma kuti Presidenti Mnangagwa neZANU-PF yavo ndo vakahwina muZimbabwe.
Asi munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Chachwayo avo vakasangana nevakuru veSADC vanoti hapana chakaipa kuenda kuSADC.
Ndofunga tese tinoziva kuti SADC yakaita resolution yekuti matambudziko ekuZimbabwe abva munyaya dzemasanctions. Isu seveMDC maonera tinoita ndekuti dambudziko riri munyika idambudziko ratingati pachirungu political crisis.
Zvichakadaro mutauriri wesangano reSADC vaGabriel Malibang varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 vachiti nyaya iyi haisiye nzeve dzeve ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe nasi yapinda muzuva repiri yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyanya madzimai nevanasikana zvikuru kubva kunyaya dzemhirizhonga muZimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa kwechibharo kumadzimai nevanasikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC Youth Assembly muzvare Sandland Rovu akavabvunza kuti vari kurongei.
Okay, sebato reMDC, the National Gender Secretary, tiri kuitawo programu yetimayo muzuva 30 kumakepere emSouth Province, Gwanda Central. Ndo patinenge tine national event yedu tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Saka programu yedu tichaida kuti ite ive iri match so that tizivise community kuti kodzero dzemadzimai hadzifaniri kudzvanyirwa. Tinofara neprogramu inoyi because iri kuuya kuraise an awareness tichipreventa ezvo tichieliminata nyaya dzeviolence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi kana riri kumboti kana zvichida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa.
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tipi. Ndo challenge yatinayo muno muZimbabwe kuti kunyange tichida kuita maprograms ano encompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoinyima. Chinhu ichi chiri kutiosa seMDC but tiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai weZanu, hatina basa kuti mudzimai webato reKwani because makodzero emadzimai angori holistic anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekuGwanda vatotipa clearance. Tiri kutoida nokuti chinhu chatisi kuchitira iri MDC chit. Tiri kuitira mudzimai wese ari panze. But zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinhu da kuchita chichiko komberedza munhu wese.
Iko ku idzo kodzero dzemadzimai muZimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muZimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu. Tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nebutton stick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.
Avanga vari vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly muzvare Sandrand Rovu vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvhi